manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana kava tereri nguva dzava 7 Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo mbudzi 24/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC chiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Handisandaona nhume yakabva kuna vamunangagwa. Kuri vanouya vari vechechi ndovandakaona ende tinovatenda nekuya kwavakaita tinovatenda nekuramba chiuya chipawo mazano.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti vanoda nhaurirano kunyukura nyika mukana wamamupere mairi.
Ndiyo vaitokanganisa zvichafamba nekuti Pollard yanga ichinonokerea kuhopa kuti vanhu vese vanofanira kunge vari mukutaurana vanenge vazouya. Saka izvezvi zvaakutanga kutaurwa izvezvi Pollard.
Muzvinafundo Love More Maduku vanoti vanotsigira zviri kutaurwa nezanupf zvekuti vachamisa ngavauye kunhaurirano dzePollard. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti Zera yowedzera zvakare mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari kutanga mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti vakagadzirira kuita nhaurirano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kana chete dzichikwanisa kunyukura nyika mumadhaka mairi. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti vave kunonga svosve nemuromo nenyaya yekushaya zvekudya, mabasa, mari, magetsi nezvimwe. Asi vachitaura nebepa nawo reChronicle svondo rapera mutevedzeri wemunyori wedare remakurukota vari mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakati kana vachamisa vachida zvenhaurirano vanofanira kuuya kupolitical actors dialogue kana kuti Pollard. Hatina kukwanisa kubata vacharamba kuti tinzwe kuti pane zvachinja here nezvenyaya yavo iyi. Asi vachamisa vaudza Studio 7 kuti vanowirirana nepfungwa dzakabuda kunhaurirano yakaitwa kuSouth Africa kuti munyika munoda nhaurirano pakati peMDC neZANU-PF.
Munyika muno zvakataurwa neSouth Africa zvinhu zvakanaka zvinovandudza uyanana nekufambirana pamwe chete kwevanhu munyika kugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika. Makanzwa minister of South Africa of Foreign Affairs vachiti kana tisatagadzirisa politics yemuZimbabwe hatigoni kugadzirisa upfumi hweekonomi yemuZimbabwe. Izvozvo tinowira nawo nokuti ndozvataitaura kuti shurushuru yenyika, solution yenyika, mhinduro yenyika, tiriso renyika rinobva pazambuko remakuwirirana pamatongerwo enyika. Totaurirana, togadzira nyaya dzekubirwa kwemaelections, togadzira nyaya dzekuti munyika hamuna shanduko inobatika, togadzira nyaya yekuti tibve pane zvokuita kwakudhara kwerima kuenda mukuita kwechiedza kwerugare kwerunyararo kwebudiriro kwemufaro. Tagadzira saizvozvo nyika yedu yoenda mberi.
Saka bato renyu rakagadzirira here kuti riite nhaurirano kuti ripedze matambudziko atarisana nenyika?
Ndataura ndikati nyaya yemunyika haingori yebato chete, inyaya yevanhu vese vemuZimbabwe kuitira kuti isu tisangane nevezanupf toona. Munozviziva kuti zvanza zvinogezana, munozviziva kuti kutamba mese jairira nai geranai misoro kana kuita kuti mushamuve nerunyararo neutano hwakanaka. Saka isusu takati vezanupf ngatiitei kuturika denga hubatsirani. Hakuna munhu anogona kufamba riri gumbo rimwe chete, andiwa makumbo maviri. Nyika ite zvino yakamira negumbo rimwe chete, ngaimire nemakumbo maviri. Togadzirisa kuti dambudziko redu nderei, togadzirisa kuti mhinduro yedu ndeyei, togadzirisa kuti gwara ratinotora nderipi, togwadzirisa nyaya kuti upfumi hwenyika hunogadziriswa sei. Tokoka kune dzimwe nyika isu takwanisa kukokorodzana pachedu. Hatigoni kushedzwa kune dzimwe nyika kuti vatibatsire kana kusati azvibatsira isu pachedu nekuyanana nerudo nekugadzirisa matambudziko edu. Nyaya yekuti munyika medu mune matambudziko inozikanwa pasi rose. Dei tagadzira matambudziko iwayo. Saka isusu takazvipira semusangano nguva yega yega ndakatotaura ndikati vamunangagwa nezanu PF yavo ngauye titaurirane. Kwete nekuti ndo wakawina maelections asi nekuti ndo wamwane rimwe bato rinovawo rine chitsamba chakati kuti munyika uye ratakaona rine mavhoto ari pati pamusoro chetakavakunda zvedu asi vanga vachititeverawo zvinova zvinhu zvakaita kuti tizoenda kuconcord taonawa pamusoro pedu isisi tanga tiri pamusoro. Zvese izvozvo zvinhu zvatova zvive nhaurirano dzatinova nadzo togadzira dambudziko remunyika muno. Upenyu honaka, vanhu vashupika vazulu, vanhu vatambura. Mukatarisa madokta ari kudzingwa pane kuti anga achigadziriswa. Mukatarisa maticha ari kuzvambarazwa pane kuti anga achigadziriswa upenyu hwavo. Vashandi havana ukoro nebasa, mitengo iri kukwira, zvinhu zvaoma. Hatidi kuti zvinhu zvambe zvakadai, zvinogadziriswa vanhu kana vachinge vaya nana. Mumba mune bopoto hamuite zhizha, mumba mune kuvengana hamuite runyararo kana rugare, hamudyi rinopisa. Saka tiri kuti ngatimbodyawo rinopisa, taneta nekurova nzuu, taneta nerinotonhora, taneta nongorova mufushwa, nekuti tinodawo kuti tinde kune zvikurukuru zvidhafu dhafu senyika.
Tiri kunzwa kuti vakambotumira nhumwa vamunangagwa, ii chokwadi here uye makazvitambira sei?
Handisati ndaona nhumwa yakabva kuna vamunangagwa. Kune vanouya vari vechechi ndo vandakaona, ende tinovatenda nekuya kwavakaita. Tinovatenda nekuramba vachiuya vachitipawo mazano, nekuti ndo zvatinotarisira. Isu tinoremekedza makereke munyika muno, nekuti kereke ndo donodzo renyika. Makereke kubva kare kare kana munguva yaIsraeri mubhaibheri, machechi anga achiva nekubatanidza nyika, anga achiva nekurayira kuna mambo. Muprofita ndo basa raita, muprisita ndo basa raita.
Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vari parunare muHarare. Asi imwe nhengo yePollard muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti vanopindirana nepfungwa yekuti MDC yavachamisa ibatane nevamwe kuPollard.
Ndinoona sekunge veMDC ndovasiri kuda zvekutaurirana nevanhu, nekuti chekutanga nechekuti nyika inei haina vanhu vaviri chete vamunangagwa navachamisa kana kuti mapolitical party maviri chete ezanu PF neMDC. Ine vanhu vakawanda vanoda kuti nyika ienderere mberi. Saka kuPollard uko kunobvumidzwa kuti kana veMDC vakauya vototi mukati imomo vari mamiting vakafa kungoita nezano vega vari, asi iri Pollard ungori mukana wekuti vanhu vanoda zvekutaurira navanga varipo. Saka kana vachida izvozvi zano iri kuti aiwa ngavauye kuPollard, bhikozi pamwe inenge isingatodiwo zvekutaurirana navo, yotongovapa chinhu chavanoziva kuti vanoramba. Iyo vari kuramba, hapana chinofanira kurambidza nekuti vanhu vari kuda kutaura.
Ivo kavari kuti vanenge vakahwina mavhoti akawanda kudarika mamwe mapato akawanda arimo muPollard, nekudaro havaoni zvichibatsira kuti vange vachiita nhaurirano ikokoko.
Havana kunzi ngavauye vaite nhaurirano nemamwe mapolitical parties, vari kunzi vauye paitwe nhaurirano yekuti Zimbabwe ingabudirira sei. Hakusi kunoku, hakusi kuuya kuPollard, hakusi kuuya kunonzi uyai taura nekuti iwo ndiwoka. Mavhoti anotozikanwa kuti uyu akaita mavhoti akati, uyu akaita mavhoti akati, zvakatopera izvozvo. Chakudiwa nechekuti ngatigare pasi nyika onai zvairi kuita mabasa ako, zvinhu zvakaoma, mapuraizi ari kukwira zuva nezuva, todii senyika.
Asi vamwe vari kutika havasi kuona chaitwawo nePollard kubvira zvayaumbwa muzvinafundo Maduku, zviri kufamba sei ikoko?
Ndivo vanotokanganisira zvisafamba, nekuti Pollard yanga ichitinonokere ichida kuhopa kuti vanhu vese vanofanira kunge vari mukutaurana vanenge vazouya. Saka izvezvi izvi zvaakutanga kutaurwa izvezvi kuPollard. Tanga tichimbotaurirana kuti tichataurirana sei, maareas atova ndeapi. Saka tanga mazuva anaya taakuda kutanga kutaurirana kuti zvii zvinofanira kuchinjwa munyika. Ndakambotaura paya ndichimirira MCA kuti kuPollard penge ichida kuti maelections a2023 asaitwa nevakaita maelections a2018. Paitwe reform yakadaro yekuti chairman wezvek haapwe ndina president. Tori nyaya dziri mudariro idzodzo. Then kune zvemaeconomic reforms izvi tinenge tichingopawo pfungwa, but hurumende ndeinenge ichitonga. kuPollard hakusi kunoti kuhurumende, kuPollard kunotaurwa mafuse, asi nyika inenge ichingotongwa nevakasarudzwa muna 2018.
Imwe nhengo yePollard muzvinafundo Lovemore Maduku vari parunare muHarare. Gurukota idzva rezvashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vapa board rekambani yeNASA mavhiki maviri kuti rigadzirise zvirikupa kuti kambani iyi isashande zvakanaka. Kwagara kuchinetsa kuNASA huku nenyaya dzeuori. Kunetseka kuri kuitika kukambani uku kuri kupawo kuti vakawanda vari pamudyandigere varambe vachinonga svosve nemuromo kunyange hazvo vakabvisa mari dzavo kuNASA kare. Kuti tizive nezvenyaya iyi tabata vamavhima.
Pane zvimwe zvatichakurumidza kuita ini ndakazvipawo 2 weeks zvekugadzirisa board racho ranga risiri well structured according to the provisions of the act yeNASA. Saka izvozvo ndinofanira kugadzirisa zvakare. Chandiri kuda ndechekuti board rive fully operational according to the act. Iyo authority yacho in terms of management ive fully operational. Vanhu vanga vane zvavanopomerwa vanga vakurumidze kutongwa kuitira kuti vane mhosva vaiswe mberi kwematare, vanodzikwa basa vodzikwa mabasa, vanodzoswa pabasa vanenge vaonekwa vasina mhosva vodzoswa pabasa kuitira kuti authority ifambe zvakanaka. Saka ndiri kuda kuti zvese izvozvo zviitike within the next 2 weeks. Tikaramba tichirasikirwa netime zvozvireva kuti mari yevashandi vari kucontributa, mari dzemapensioners dziri kucontributwa ikoko dzinoramba dzichidona dzichishaya value pane kuti dziinvestwe pazvinhu zvinoramba zvakabata value yemari iyoyo.
Saka apa muri kuti muri kugadzirisa zvinhu kuboard zvese nekuvashandi vakuru vakuru vava kana kuti kwatingati kumamanagement?
Through the board because inini handizoindi kuvakuru avo, inini ndinopa maultimatums kuboard kuti gadzirisai ichi nechichi nechichi, iro board racho rozogadzirisa.
Pane nyaya yegwaro riya rakaburitswa ranga richiongororwa, zvasvikawo papi? Mabva masvikobatanawo here nenyaya iyi?
Iroro gwaro rakakosha nepamusana pekuti ndiro gwaro rakaita forensic audit yeNASA. Rakaongororwa nemamwe malawyers akazouya pamusoro pekunge maauditors auya vakaita unpack that forensic audit, vakaita marecommendations ezvinofanira kuitwa. Zvimwe zvacho ndizvo zvatatotanga kuita izvozvo. Endi gwaro racho iroro ndo rimwe randichasevenza naro kugadzirisa zvinonetsa paNASA kuitira kuti one, uori unofanira kupera kuNASA completely. Two, iyo inofanira kusevenza in a way inoramba yakapa value kuvashandi kuitira kuti mari dzevashandi dzisadyiwa, dzisaerodwe. Vanofanira kuita inonzi prudent investment.
Ivo vari pamudyandigere apa vanenge vanga vachichema-chemawo kuti mari dzacho dzinenge shoma tichitarisa mamiriro akaita zvinhu.
Mari dzakawedzerwa manje-manje. Asi NASA board ine mandate yekuramba ichitarisa kuona kuti vanokwanisa here kuwedzera mari dzemapensioners. But mari dzakawedzerwa manje manje, paiwana vashandi $80 vakuwana ma200. Saka but board rine mandate yekuti varambe vachitarisa kuona kuti upenyu hwemapensioners hungagadziriswa zvakadii. Asi tinofanira kuziva zvakare kuti hatikwanisi kupa mari inozoita kuti NASA isare isisina mari. Ikasara isisina mari zvinenge zvakureva kuti vanhu vamwe vari kuretire nenguva inotevera vanozoshaya mari zvachose kana kuti vatove paretirement izvozvo.
Gurukota idzva rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare. Zimbabwe Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa kuti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari uri kuwedzerwa zvakare kutanga mangwana. Dhiziri rawedzerwa nemasendi 10.6 kubva pamadhora 10.4 kana kuti $17.74 kusvika pamadhora 10.7 kana kuti $17.90. Peturu yawedzerwa nemasendi 30 kubva pamadhora 10 masere nemasendi masere kana kuti $17.07 kusvika pamadhora gumi nemasere nemasendi makumi mana nemana kana kuti $17.44. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muri mwesangano remakombi reGreater Harare Association of Commuter Omnibus Operators vaDominic Bepeta.
Kera chukwati cha hizi kuti mazwando azisana ni kushamisha asi kuti marwadzo ndo wangura basi mwenye kira marwadzo haya tika tasa tini mafuta hizi chini kuti atataka wandi sista ino sandi kwa ni mafuta zunetu wami zunetu zunetu juwani wami zunetu zunetu bazaa tinda kwa kutilitenge ikwire taka hii kume wakwato kwa hongo kume ya chani yango garo ya kuti mdeze kuitika taka mafone racha hati zite kona rini mbwese.
Muri kutarisira kuti munenge muchiwedzerawo here mutengo wekuti vanhu vakwire muchovha mangwana zviri kufamba sei?
Haiwa kutaura chikwadi chaizvo chaizvo michovha hatina mukwidziro watiri kumboita hwende huno wekukwidzira wacho hapana miri huro yavanhu haina kuchinja zvachose unototi ukakwidza iwewe motikari yako iyoyo haichatofambi yakaranda yakapira vanhu havasi kutoya ikoko vakutoti zvavo nguva zhinji vapedzi vari mumachiu kumirira zivo yacho painouyira ino munhu amira kugura masikapu wozokwira kuti mausiku haazi kuzvisa chiti asi haakukwidza haakukwidza hapana ndo chokwadi chiripo tinongorwadziwa zvakadaro tichienda nevanhu vedu vavo tichitakurana haazi kukwidza hapana.
Pari zvino zupwa yacho iri kubhadharisa mari uye imi muri kubhadharisawo mari kune dzimwe nzvimbo
tikati makiromita gumi kana gumi nemashanu inecho ipata pakati ipapo zvipo kombi kita $2 mabhazi ezvipo zvakare achiita zvakati sedhora zvekuti vanhu misha yakaita sembare misha yakaita sanasanitel ndo mitengo iri kubhadharwa nevanhu vachipinda mudzimota kuti yedu dzedu dzimota dziri kunzeko zvipo kwati makombi ari kunzekwa zvipo zvezvi ari kuti vanhu vanobhadhara toti madhoredi ezimbabwe mashanu kana pamwe pacho ukabhadhara kana $6 dzedu dzezimbabwe dzedzo ndo mitengo yacho iripo pari zvino vapedi pachiri kwaya masef distances tikada kutasa misha mikuru yakasana chitungwizai avo ndona vazotika nayo mafuta aaita mutambiro yaitao aigona kutitedzera kumatendora yedu yezimbabwe asi haakuti kuona makastoma kati nazvo ndoinenge anongange nekuti vanhu vacho mari yacho yakaonerwa havana koita yatinoti dzedze mumota dzevanhu zvavo toti mapaizi vanhu anototikunano dzipo dzakasana chitungwiza izvozvozvo ana anokuwadzana anoti vanokona kutoedza kutarisira kuti vanhu vemichovha iyoyo yatinoti purivhati ndiwo anokwaanotozomhanyira nekuti anoti pamitengo iri pasi zvishoma pano yedu yemakombi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muri mwesangano remakombi reGreater Harare Association of Commuter Omnibus Operators vaDominic Bepeta vachitaura vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo nyika makumi mashanu nepfumbamwe dzakambosarudza madzimai kuti vadzitungamirire pasi vose, America haisati yakwanisa kuita izvi. Vakambosvika pedyo muAmerica nekutungamira ndiamai Hillary Clinton avo vakazokundwa navaDonald Trump musarudzo dzemuna 2016. Musarudzo dzegore rinouya dza2020 kune madzimai mashanu ari kukwikwidza kuti amirire bato remadhemocrats musarudzo dzemutungamiri wenyika. Asi vamwe vanhu vanoti kukundwa kwaMike Clinton kuri kupa kuti vamwe vavhoti vave nepfungwa dzekuti kusarudza mudzimai kunogona kunetsa. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondorega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navaBlessing Piri, uyo ari pachirongwa cheGlobal UGrad kuno kuAmerica. Vapiri, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki.
Zviri kufamba.
Chimbo udzaiwo vateereri vedu kuti chii chiri kunzwa vapiri kuno kuWashington DC.
taka unzwa ni chirongwa che Global UGRAD chinova icho chirongwa chaka tersana ni wechidiki vachiri kupfurira mberi nezvifundo zvavo zveundergraduate chirongwa ichi chaka tersana ni wechidiki kuti chivabatsire nekuvapa mazano to empower them kuti vave ma leaders ane ramangwana rakajeka.
Vechidiki vakawanda kuZimbabwe vati vaneta vachidzwa vanhu vachiti ya tomorrow's leaders, ya tomorrow's leaders vakuda kuvatungamirira nhasi. Chirongwa ichi chinokubatsira ine zvinhu zvakadaro.
Icho kwadi vechidiki vatungamiriri vaiko zvino hatingave neramangwana kana tisina vatungamiriri vaiko zvino. Ndine chikumbiro chekuti vechidiki vazive izvi kuti tisu vatungamiriri vanhasi.
Tiudzeiwo zvizere kuti chirongwa ichi chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vekuAfrica chete here kana kuti nyika dzakasiyana-siyana, Pasirosa?
Chirongwa ichi chakatarisana nevechidiki kwete vekuAfrica chete.
VekuZimbabwe muri vangani?
VekuZimbabwe tiri vaviri.
Zvamunenge matozadza panzi kamuri tu VekuZimbabwe. Aiwa, kudzwa zvakanaka mukombe. Mane 3 months muri kuno kuAmerica. Mungati madzidza zvinhu zvakadii zvine zvamungati pandodzokera kuZimbabwe? Aiwa, amana amusi ready nekuenda dzoka.
Chinhu chandingati chihombe inclusion. Munhu anoonekwa kuburikidza nezvaanogona, haadiscriminatwi. Vechidiki kuno havadzidziri kuti vanoshandira mumwe munhu, vanodzidzira kuti vashandure upenyu hwavo, vashandure community. Izvi vanozviita nekuzvitangira zvinhu zvavo, pachirungu vanoti entrepreneurship.
Zvino imi masvika kuno kuAmerica vechidiki vanoti aha, chegetai mabasa enyu achisubada, ndini manje ndakutozvitangira kambani. Maondoro akadaro anoshanda here patotarisa nyika yakafanana neZimbabwe?
Right, ndinoona kuti tatarisira zvakanyanyisa muhurumende kuti itipe mabasa, asi mabasa tinokwanisa kuzvigadzirira tega from previous history, from makore ndingatongoti kubva ndichizvarwa tichiri takangotarisira and izvi hasati zvaitika. Saka ndinoti dai tadzidza kubva mune dzimwe nyika dzabudirira kuti isu hapana achaya kuzoti pabasa mumaoko on a silver platter.
Saka vamwe vanokwanisa kuteerera interview kuti uyu pamwe anogara mumadhorobha dhorobha mumatown town akavasudza kuti aiwa panoti geto youth vari kutotaura tisanagurirei kuti imi sevechidiki vari kugara mumageto geto rinova. Pane zvamungati madzidza pachirongwa ichi zvamakatarisira kuti pandodzokera kuZimbabwe ndizvo zvandichaita?
Ndiri kubuda mumbare mugeto youth akakwana
zvizere
pamatagarika paya ndoti ndopedu chepo chaipo. Chandingangode kutaura ndechekuti handifariri kuzvinzwira tsitsi. In fact, I'm at a privileged position nenyaya yekuti segoridhe, kuti goridhe rinzi rave pure, rinombotsva, ropinda nemumoto muzhinji. Kukura kwandaita mumbari ndo moto uyu uri kundi prepare kuti ndive neresilience, ndikwanise kuadjusta munguva dzakaita sei dzakaoma.
Aiwa, takunzwa geto youth, hanzi simukai simukai amana. Tichipeta chirongwa, ndiudzawo vateereri kuti kana vane chido chekudawo kuwanawo ruzivo ruzhinji pamusoro pechirongwa ichi vanofanira kuenda ku
chirongwa cheUGRAD. Makangotsvaka kuti Global UGRAD munoiwana paFacebook, munoiwana paTwitter, munoiwana paGoogle. Kune mageto youth ndiri mumwe wenyu, ndiri kudawo kuona umwe wangu wekumbare, ndiroda kuona umwe wangu wekumakokova, wekumagwegwe, wekujeta achiuyawo kuno. Kana mune mubvunzo muchida rubatsiro, zita rangu ndiBlessing Phiri paFacebook, paTwitter, paInstagram, kwose. PaWhatsApp number 0775256880.
Muri yeZimbabwe mabva kunzwa kuna vaBlessing Phiri, umwe wevechidiki wekuZimbabwe ari pachirongwa cheGlobal UGRAD kuno kuAmerica. Nguva ndiyo yadyanana, ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BigMyke3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure panapo pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection. Anokuonekai nemufaro. Ndino wenyu Mike Hove, Mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Iko zvino toenda kuchirongwa chechitetero chatinopiwa natanonoka wande.
Jesu simba rangu muri simba rangu.
Vadiwa vatereri, ini ndini tanonoka wande ndichiti ndinofara zvikuru kuti muneni mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nasi ndinoda kuti titarise kuti sei machechi akawanda kudai pasi pano. Ko imwe mirayiro yedzimwe chechi zvainenge isivo mumabhaibheri tinozviona sei? Kutibatsira kunzwisisa izvi nezvimwe, nasi tina apostol Mazvarirashe Mabhugu veWisdom Church of All Nations vari muHarare. Apostol Mabhugu, tinokutambira iri muchirongwa.
Ndinotenda zvikuru mukoma kanonoka.
Ya, mungatanga nekutiudzawo here kuti sei makereke kana kuti chechi dzakawanda kudai pasi pano?
Ndinotenda zvikuru. Tandingatanga kutsanangura ndechokuti ndingada kushandisa mashoko omuapostora Pauro kuna vakorinde vokutanga chapter 1 kutangira paverse 11. Unoti iye zvinotinonzwa kuti vamwe venyu vanotevera Pauro, vamwe vanotevera Apollos, vamwe vanotevera Kefas, vamwe vanotevera Kristu. Iye Kristu ari divided here mubvunzo. Saka zvokwadi mipombo yokuti zvakagara zviripo kuti vanhu vane maitire iwayo okuti boka iri rine wavanotevera nezvidzidzo zvake, boka iri rine ravanotevera kunyange nguva yaKristu. Zvazvakadaro muapostoro Pauro waiedza kuti aonese vadikani kuti aiwa ngativei muviri waKristu mumwe chete, tisava nezvikamu zvikamu.
Ndanga ndichifunga zvekuti kuda chinangwa zvachiri chimwe chete chokuenda kuna Mwari, chokuenda kudenga, nzira dzinoenda kuajiti dzakawanda.
Izvokwadi zvikuru, Kristu ndomumwe, muviri waKristu mumwe, asi nezvikonzero zvakasiyana siyana. Unozoenda pamberi Pauro achiti vamwe vanoparidza nokuda kwemari, vamwe vanoparidza nokuda kweurire, asi chakanyakukosha ndechokuti Kristu uri kuparidzwa namazvo. Kristu shoko rake rine kupfuurira pamberi zvakadaro. Unotiye kunyange zvakadaro Kristu ari kuparidzwa chete.
Chimwe chinondinetsa Apostol Mabhugu ndechokuti chechi imwe neimwe ine mirayiro yayo yatinogona kushaya mubhaibheri. Dzimwe chechi dzinoti musadya nyama nemusi wechishanu, dzimwe chechi dzichiti musambododya nyama zvachose, vamwe vanotiwo munhu anongobvumirwa kuita mukadzi umwe chete, vamwe vachititi vanobvumira vatendi vavo kuita vakadzi vakawanda. Kusiyana kwemirayiro yese iyi, isu takananga gwara rimwe chete uyezve tichishandisa zita raJesu, tingava vanhu vane chokwadi kana tichidari?
Ndingadzokera zvekare mumashoko aivo Kristu, vachiona mashoko aPauro achionesa mashoko aKristu. Hanzi the first Christians vatendi vokutanga vakanzi vaKristu paAntioch, kureva kuti vaifanira kufanana naKristu mumaitiro avo, mafambiro avo. Zvino kana tikange taane mimwe mirayiro isiri muna Kristu iri yedu yokuedza kuti tizvisiyanise pazvikoka zviya zvatamboreva, ndopane dambudziko guru ipapo. Mitemo mizhinji ingava mirayiro yakafanana iyoyo yokuita vakadzi vakawanda, kana kuti yokusarya nyama, vamwe vachiti tinorya nyama, vamwe vachiti musi wechishanu, vamwe vachiti musi womugovera, vamwe vachiti musi wesvondo. Vana Roma, vaRoma chapter 14 verse 5 inotsanangudza iyo ichiti kuna vamwe vanokoshesa zuva iri kudarika rimwe, vamwe vokoshesa ichi kudarika chimwe, asi zvose izvozvo hazvina kukosha pamberi paMwari.
Vemakereke pachavo havabvumirani kunyange nezuva rokupinda svondo. Vamwe vanopinda nechishanu, vamwe vanopinda nemugovera, vamwe vanopinda nesvondo. Kusiyana kwese uku chii chinokonzera, kunoreva chii?
Tikade haidi kuti tibverekere chokwadi chaicho mukoma kanonoka. Musiyano unowanzokuita kuti zvinhu zvose zvive mamiriro azvakaita mukereke yaJesu Kristu inhau yokuti tose vazhinji vedu tinopinda mubasa iri
Aiwa, tino tenda shukuru, tanono kango tinguwa ndo ya jikana na tashuka kumagumu, chirongwa chedu cha nasi. Muna uzemitambo, Caps United 1, Dynamo 0, Triangle 3, ZPC Kariba 0, FC Platinum 1, Chapungu 0. Anuko ni kani mfaro, ndinuwe nyu Blessing Zulu, ndokisi ya mina Gibbs Dube, muna uze isindebele.
Soko isika tisenda baku.